manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateriri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 30 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inini mbuya wacho ndakaita 3 weeks nemudumbu mvura hakuna. Ezvino muzukuru ari kurwara. Tikangonochera mvura unopiwa pamwe mabhaketi 2. Enda havadi kumutswa vanhu vane mvura vane migodhi. Isisi yedu pasi pakaonekwa paine ruware.
Vamwe vagari vemuHarare votyira kupararira kwezvirwere zvakaita sekolera nemanyoka nekuda kwekushaya mvura.
Tinoti makorokoto kuvana vashoma vakwanisa kunge vachibudirira pabvudzo dzegrade 7. Vazhinji vari kuramba vachiponewa. Kwete nekuti havashande nesimba asi nekuti havana zvikwanisiro.
Kanzuro inoona nezvebvunzo yeZimbabwe Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vana vave kukwanisa kuona padande mutande kana kuti portal zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dza2020. Munhau dzemitambo yeWorld Cup, Tunisia yave nyika yekutanga muAfrica kubuda mumakwikwi eWorld Cup kunyange zvaizvo yarova France 1-0. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vekuGlenora nedzimwe nzvimbo dzakaita seGlenview vave kutyira utano hwavo sezvo vasvika mwedzi wose vasina mvura yekunwa yakachena. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Pashanyirwa nzvimbo mbiri dzine Studio 7 nhasi, vagari vanga vakazara pazvibhorani vachichera mvura iyo vanopimirwa kuti vakwanise kuwana yekunwa kunyanya. Gogomhlanga, vane makore makumi masere vati vanomuka mashamba nzou kuti vanobata mutsetse wemvura kuchibhorani, zvinova zvinhu zvakaoma pazera ravo.
Unongoona papepi pasina mvura. Mvura upenyu, ndo zvatiri kutaura upenyu. Isusu ma8 hedzimu kana 4, what is good of it? Mhuri yangu kumba kwedu tiri 10. Tichichera zvigubhu 5 zvinete. Washeni dzinoda, kugeza dzinoda.
Izvi zvatsigirwawo namai Nomusa Chileya vemuGlenora vanga vakagarirawo mvura.
Dambudziko remvura rakatanga pane mwedzi like now muGlenora ndomakanyanya. Ka izvozvo hakuna zuva. Mvura yedu inopambwa nemapamps anoshandisa solar system. Saka kana kusina zuva, mvura inoita shoma matengi zvekuti most of the time tinoshaya mvura.
Gogo Basila Kativu, vanogara muGlenview 7, vaudza Studio 7 kuti ivo nevazukuru vavo vati vane mavhiki matatu vachirwara nemanyoka uye vanoti zviri kukonzerwa nekushaya mvura.
Vana kurwara nemudumbu. Inini mbuya vacho ndakaita 3 weeks nemudumbu mvura hakuna. Ezvino muzukuru ari kurwara. Tikangonochera mvura unopiwa pamwe mabhaketi 2. Enda havadi kumutswa vanhu vane mvura vane migodhi. Isisi yedu pasi pakaonekwa paine ruware. Hatina mvura. Saka zviri kutiomera kuti isisu tirarame pati tisina mvura. Hazvisi kumbokomborera. Vedu vetashaya kuti todini. Kuno kuseveni zvatotiomera. Vanhu vakutengesa mvura. Dhora mabhaketi ari 6 kana 4.
Vanoona kuti mvura yacherwa murunyararo. Pachibhorani chezuva chakacherwa neOxfam mumusha wevazhinji weGlenora vaKennedy Bwanali vati vanopa imba neimba migomo mina chete.
Pane zvino mvura iyi yaiva iri mvura yekuti vanhu vangonwa chete. Ikuwana kupinda matoileti nekuwachisa vaiwana pakanzu. Nekushaka kwaaita takuwana matambudziko ekuti even vanoda kuwacha vacho vakutouya kuvhura kuti mvura ipapa. Saka yakutinetsa kuti tikwanise kusevha vanhu vakawanda. hatikuzama.
Vabwa nali vatiwo nekuda kwekuti chibhorani ichi chinoshanda nesimba rezuva kana kuti solar, mamwe mazuva mvura inogona kushomeka zvakanyanya kana kuine makore.
Zvatinoita mvura panapa inopera nekuti tinoda kuti munhu sawane mvura, saka tinoda tisina mvura. Saka masola ndiwo anobudisa mvura ande pambedu pombo. Saka zuva parinobuda paya ndipo panotanga kubuda kwiza mvura. Saka yakwiza kudaro inogona kuzotisa ari kuma past 9 yazara kudaro kupotoka kupa vanhu mvura tiita ne 20,000 liters.
Vachitaura neStudio 7, meya weguta reHarare vaJacob Mafume vabvuma kuti nzvimbo idzi dzave nenguva dzisina mvura, vachiti izvi zviri kukonzerwa nekushomeka kwemishonga yekuchenesa mvura.
Kurana Glenview nana Glenora kwaita nyaya yekuti machemicals ekugadzirisa mvura ari kushomeka. Complex Infos iri kutadza kutipa machemicals ayanga ichitipa. Saka tadzisira mvura kubva ku450 megaliters pazuva yataita kuavharaja 200 megaliters pazuva. Saka iyi iri kunonoka kuzadza matengi kuti azokwanisa kunge achipa mvura kunzvimbo dzamataura idzi. Asi tine tarisiro yokuti vachagadzirisa, voona kuti vombovhara kumwe vovhurira ikoko kuitira kuti vanhu vange vachimbowanawo mvura kwemamwe mazuva.
Kunyange zvazvo vamwe vagari vanga vachichema-chema nekuwanda kwezvirwere zvemidumbu, vamafume vati havasati vanzwa nezvedambudziko iri.
Makliniks edu haasati aripota kupira kwedhariya.
Asi mukuru mubazi rezveutano mukanzuru Dr. Prosper Chonzi vakatenda kubepa nhaure Sunday Mail kuti vanhu vanodarika chiuru chimwe chete vainge vabatwa nechirwere chemanyoka muHarare, zvikuru kumisha inogara vazhinji. Vakati kushayikwa kwemvura yakachena ndiko kuri kukonzera dambudziko iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kanzuru inoona nezvebvunzo yeZimbabwe Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vana vave kukwanisa kuona padande mutande kana kuti portal zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dza2021. Zvabuda zvinoratidza kuti vana vakawanda vakapasa vana vashoma vakapasa gore rino zvichienzaniswa negore rapera. Uwandu hwevana vakapasa gore rino vana vakapasa vaive zvikamu makumi mana nezviga zvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 40.9%, asi gore rapera vakapasa vaive zvikamu makumi mana nezviga gumi nezvitatu kubva muzana kana kuti 41.13%. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, vaObert Masaraure.
Tinoti makorokoto kuvana vashoma vakwanisa kunge vachibudirira pabvunzo dzegrade 7. Vazhinji vari kuramba vachikonewa, kwete nekuti havashande nesimba asi nekuti havana zvikwanisiro. Vachidzidziswa nevarairidzi vane nzara, vanopota vachirega kuya kubasa vachinetsera muhoro, vachishaya zvikwanisiro zvenew curriculum zvisina kumboiswa. Vamwe vachidzidzira pasi pemuti kana kwanaya vodhirega. Vamwe vachidzidza IT kusina magetsi, kusina makombiyuta. Zvinongoratidza kuti tine basa rakawanda rinoda kuitwa. Pesendeji iri kuramba ichitodzikira, vana vari kuramba vachitowedzera kutofoira. Tikatarisawo hurumende yedu raramba ichiratidza kushaya hanya.
Ko, sei muri kuti hurumende haina hanya nezviri kuitika kubazi redzidzo vamasarauri?
Mukatarisa budget allocation yandaizichemera kuti dai yanga yasvikawo pa20% yebudget. Tikuona vamutulinwe vakaramba vakaisa zvitanda munzeve, yakaramba ichiuya iri shomanini iri around 18%. Apa tine shortage yezvikoro 3,000. Dambudziko remueducation richaramba richienderera mberi kusvika hurumende yazowedzera kuita hanya nevana. Tichitarisa maobjectives EMDS1 haazombosadzikiswe kana tikatadza kukoshesa dzidzo yevana vedu. Tikuona mari dzichitsapfurwa, vanhu vachipanana mari dzinosvika 500,000 pamunhu. Mari dzekuti dai dzaendawo muzvikoro medu, vana vedu vaigona kudzidza, zvinhu zvedu zvikaenderera mberi.
Ndezvipi zvikwanisiro zvamungati dei hurumende yakupai mari yakawanda mubudget? Maikwanisa kuona zvichisimudzira dzidzo munyika.
Katasa mari dzavaisa kuti the school feeding program. Hadzikwane kuti mwana angadye, vana vedu vese vangadye gore rese, imari shomanini. Tikatarisa nyaya dzakaita sekutengwa kwezvinhu, zvikwanisiro zvenyu curriculum, hapana chinobatika chakanyatsoiswapo. Mari shomanini yakaiswa kuinfrastructure development haikwane kukavha zvikoro zvatakatarisa kuti zvingavakwe. Totifara hedu kuti vakabvuma kuti vazotora mari yeria yeRoyal Electrification kuti imwe yacho iende kuzvikoro kunoisa magetsi nezvimwe. Tichiri nebasa rakawanda ratiri kutarisira, taitarisirwa kuti mari yeUniversal Service Fund itorwewo zvakare iende kunoita internet connectivity kuzvikoro. Asi tinoramba tichitaura navo, tichimanikidzira navo, tichimanikidzira hurumende kuti tibvumirane kuti vakasaina kudhaka dai vachirespekta taimbowanawo kamari kakati kukumu. Tichiramba tichikurudzira kuti pasetwe up kuchimwe chihomwe chemari chinoita kuita infrastructure development.
Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunare muHarare. Sangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti zvinhu zvizhinji zvinofanirwa kuitwa munyika kuti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai kunyanya dzevanasikana vasati vabva zera ripere zvichiri kuda kuitwa. Mutevedzeri wasachigaro wesangano iri Amai Charity Mandishona anoti sangano ravo rabatana nemadzishe vadare nevatungamiri vemakomisheni makuru munyika muHarare nhasi kuti vazeye dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai nevanasikana pasi pechirongwa che16 Days of Activism Against Gender Based Violence icho chiri kucherechedzwa pari zvino kusvika musi wa10 mwedzi uno. Ngatinzwe mwedzi unouya, ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye naAmai Mandishona nezvenyaya iyi.
Nhasi tanga tine chirongwa chekupemberera 16 Days of Activism, asi taita yatinoti isu symposium yatanga takaronga into mavillage ekuti ava vanotaura nenyaya yakati, avotaura nenyaya yakati, nekuti nyaya dziri kubata madzimai dzakawanda dzinozokonzeresa mhizhonga mudzimba. Saka ndopa taita iyoyo kuti umu mune vakati mune vakati, tanga tichiita kuti vamwe vanoona nezvemutemo, vamwe vanoona nezvemashandiro vemakanzuru, vamwe vanoona nezveutano, vamwe vanoona nezvetsika nemagariro nezvekuchinamata, vamwe vanga vachionawo nezvekuti mamiriro ekunze akamira sei, anobata sei madzimai, anozokonzeresa mhirizhonga papi.
Tinoona kuti panga paine vanyarikani vanobva kunzvimbo dzakasiyana siyana, panga pane vadare here uyezve vana mambo vekunzvimbo dzakasiyana siyana?
Hongu tanga tiine madzishe vanotiwo Chief Chikwaka, Chief Mapanzure naChief Chirau. Tautora machief kubva kumaprovinzi edu matatu kuti Mashonaland East, Mashonaland West neMidlands. Kwozoitawo veparamendi tanga tiinavo vakawanda nemakomishina emagender commission nemedia commission tanga tiinavo futi vamiririri vacho.
Zvazvakakosha sei kuti vange vari pachiitiko chanhasi ichi?
Zvanga zvakakosha nekuti ndo vanga vachiturirwa madambudziko nemadzimai, sekuti madzishe ndo vanotongawo kumatunhu, taita kuti zvisvikewo kumaruva kusingasvike zvakawanda. Asi kana madzishe aripo, kana vadzokera vachanotaurirawo kumadzishe nevagarisani vavo nevabati vematunhu avo.
Pane zvaturwa nhasi, zvii zvamungada kuona hurumende ichigadzirisa kuti dambudziko kushungurudzwa kwevanasikana nevanhukadzi ripere munyika?
Tikuda kuti kugadziriswe mutemo kunyanya-nyanya une wemachildren's rights, nekuti vana ndo vari kunyanya kushungurudzwa nana amai. Tikagadzirisirwa mitemo neservice delivery nemutemo futi wehealth kuti kuzvipatara uko kuwanikwe mishonga, kurege kuti ane mari ndiye anorapa asina anofira kumba. Ngavaone kuti zvikoro zvaenda pedyo nevana, nokuti mwana musikana ari kufamba 13 kilometers kanenge kari kega kaduda kunodzidza. Ipapo pakati pe13 kilometers ndopavari kubhinyangurwa ipapo.
Avo vangwari mtedzeri wasachigaro wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe amai Charity Mandishona vachitaura naMavlas Mhlanganya uyu weStudio 7 vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kuratidzira kuri kuitwa muChina vanhu vachipikisa mutemo wehurumende wekuti munyika iyi musave neCOVID-19 kwawedzera vari kuratidzira vachikanda zvinhu kumapurisa nezuro manheru. Izvi kwakaita kurwisana muguta reGuangzhou pakati pevanhu nemapurisa. Hurumende yapindura pachiitiko ichi ichiti nekunyevenutsa mimwe mitemo ine chekuita nekudzivirira kupararira kwedenda iri. Panguva imwe cheteyo iri kuvhima vakapinda mukuratidzira uku. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, America nhasi yati kurwisa kweRussia magwenya emagetsi, michina inopomba mvura pamwe nembaura dzekudziisa vanhu muUkraine kwave nesvondo hakuzi kuzodzikisa chido chenyika dzekumavirira chekutsigira Ukraine muhondo yave nemwedzi mipfumbamwe pachirwisanwa pakati peRussia neUkraine. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro navaLouis Ngara, vanova muimbi, mushandi muboka rezveutano uye mudzidzisi kuBritain. Vangara avo vane nziyo dzakawanda dzavatsikisa kusvika pari zvino vanoti vari kubatsira zvakanyanya vaimbi vachiri kusimukira nemari dzekutsikisa mimhanzi yavo pamwe nekuumba mavhidhiyo. Vanotivo vakabatsira vaimbi vanodarika makumi maviri vachiri kusimukira munyika yose. Pamusoro pezvo muimbi uyu anotiwo ari kubatsirawo zvakare vakaremara kuburikidza nekuvawanisa mari dzekutanga zvirongwa zvekuzviriritira zvakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navangara.
Makadi zvenyu vateereri, zvemusic ndo zvedu, zvimwe zvese isekondari. Asi semufunzo wamafunza, indakatanga as a teacher kuZimbabwe, a primary school trained teacher, uye ndakapedza degree zvekare ndichiri kuZimbabwe, ndokuzoya kuno ndokusweta kekare primary school teacher, ndikaita employability tutor, ndikapedza lecturer, ndokuzoitawo mental health nursing. Ndiri munhu akafunda zvekutosvikawo kuPhD level. Saka pandiri kuita mental health nursing, ndiri kuzviita with the aim yekudzokera again kuno teacher kuuniversity. Ndakushanda mudivi rezveutano ndichibva kueducation kwandakanga ndiri semunhu anongofarira kugara achichinja-chinjawo zvake. Ndingati ndo zvandinoita ndiri kuno kuUK. Tinoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Kana mamwe mabasa munofunga kuti akazvidzika, takatombotangawo nawo.
Mukoma Louis, mataura mabasa akawanda munoita, asi tiri kuona kuti makawandira kumimhanzi. Chii chinokukwezvai zvakanyanya kuti munge muri kumimhanzi?
Maita zvenyu mubvudzi wakanaka. Inini ndine passion panyaya dzezvemumhanzi izvi. Chinhu chiri mandiri. Ndinonyanya kuda kuparidza. Saka zvinondiita kuti ndide kuramba ndichishandira Mwari. Saka ndo zvakabva zvatoita kuti chinhu chacho chinyanye kukura mandiri. Of course ndinombozoimba dzimbo dzakasiyanawo sekuti dzerudo.
Saka mhanzi yenyu iri kutambirwa sei, mukoma Louis?
Ini ndiri munhu anoda kutenda Mwari zvakanyanya, mukoma Jonga. Mimhanzi yangu iri kugashirwa zvakanyanyisa kuno zvese nekuZimbabwe.
Mune vamuri kubatsirawo here mubasa renyu irori remimhanzi?
Ini ndabatsira vanhu vakatowandisa zvikuru. Ndinotobatsira vaimbi kuti varekode nemari yekurekodha. Kune vamwe ndakatovabatsira ife achitoema albums ese. Kune vamwe even mari yekugadzira mavideos. Chinhu chandakaita kwenguva refu zvokuti ndakatombodedicata nguva yangu zhinji nepfuma yangu kubatsira vamwe at the expense of my own music.
Ko vamwe vasingaite zvemimhanzi munobatsirawo zvakare here?
Ini ndichishanda negroup rangu rinonzi Louis Ngara Fan Group ratinoti LNFG. Tinobatsira zvakanyanya, tine nguva yekuti tinotomboita scout kutsvaga vanhu vanenge vachinyanya kutambudzika tichivabatsira. Sokuti totongogadzira kana kutoti toti a certain amount kumunhu, a certain amount kumunhu. Dzimwe nguva futi ndinoshanda nevanhu vanenge vakaremara, vanenge vaine utera hwakasiyana siyana, tinovatsigira zvakanyanya.
Tinonzwa vaimbi vakawanda vachichema nenyaya yekubirwa mimhanzi yavo inganzi pachirungu piracy. Imi muri kubatawo sei dambudziko iri?
Piracy iyoyo yacho iri kutoitwa inotondibatsira, ndoinotoita kuti music yangu iende mberi. Zvokuti dai kuide vanoda kutoba music yangu achiita zvaanoda nayo ngavaite, nekuti ndiri kuimbira Mwari kunyaga. Saka anenge aba basa rikapinda muvanhu, basa raMwari rafamba.
Ko vanoda kukubatai vanokubatai sei?
Kune vanenge vachida kundibata makasununguka, my phone number is +44 UK 78 599 0108. Tsvagaiwo music yangu kuYouTube, Louis and Taungara Musicians.
Uyo angari chizvarwa cheZimbabwe ari muimbi Louis Ngara achitaura ari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7.
Yasvika nguva yange yakamirirwa nevakawanda pasi rose yemakwikwi e2022 World Cup ari kuitirwa kuQatar. Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru muAfrica aya. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezveve mitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichazeya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura. Zvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya. Tichazeya nezvevarairidzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose, uye ivo vemudoha. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerere aya pano paVOA Africa Studio 7. Ngatibatanei mukuona zvidavado nemashiripiti zvichabuda kubva kunhabvu yeWorld Cup. One truth, no fears, one flag, oh yeah, we've been waiting for this, oh yeah, we all
are, we love you. Iko zvino tochimboenda kuQatar kuri kutambirwa mitambo yeFIFA World Cup 2022. Pamutambo uchangopera kana kuti toti mitambo ichangopera muGroup D, Tunisia yarova iyo France 1-0, kuchitiwo Australia yarova Denmark 1-0 zvakare. Izvo zvinoreva kuti France neAustralia ndidzo dzave kuenderera mberi makundano aya muchikamu chechipiri kana kuti group of 16. Tunisia neDenmark dzabuda mumakwikwi aya, zvichireva kuti Tunisia ndiyo yave nyika yemuAfrica panyika shanu dziri kumakwikwi aya yabuda mumakwikwi aya. Tichiri panyaya yenhabvu iyi, zvishamiso zviri kuitwa nedzimwe nyika kuWorld Cup izvi zviri kupa kuti vamwe vanobheja varasikirwe nemari yakawanda. Mike Okariati anoti panyaya inotevera.
Vanoita zvekubheja mitambo yenhabvu vaOliver Musongoro vanoti vanzwa nekurohwa kwavari kuitwa mari yavo iyo iri kutsvedza sesipo nezvishamiso zviri kuitika mumakwikwi ari kuitwa e2022 World Cup.
Matimhomba taitemba isu satatakashira mari ka akatidyisa mari zvisingaiti bhuza apura rachoka harisi kufembereka zvataifungidzira. Tanzwa nekurohwa nematimhombe aya taifungidzira tachawina.
Zvikwata zvine mukurumbira izvo vane chivimbo nazvo zviri kurohwa nezvikwata zvavasungafungire muhondo yekurwira mukombe mukuru uyu. Nezuro chaiye Senegal yakapunzira pasi Ecuador 2-1 ndokuita chikwata chekutanga muAfrica kupinda munharaunda yechipiri kumakwikwi aya. Mimwe mitambo iri pedyo ndeiyo inoti Morocco 2-0, Argentina 1-2, Japan 1-2, Costa Rica 1-0, neTunisia 0 Denmark 0. Vamweo avasi kukanganwa mutambo wemuvhuro uyo Cameroon yakadzora kubva pa 3-1 ndokuzoita mangange 3-3 ne Serbia. Mutsigiri wenhabvu vaJustice Muzane Nhamo vanoti vari kunzwira tsitsi avo vaive vakanda mari dzavo paJapan iyo yakarohwa neCosta Rica 1-0.
Kuti vanhu vanga vakatarisira kuti sezvo Japan yakarova chime 2-1 paCosta Rica yanga ifanira kuitawo kuofa, saka ipapo neurombo kune vanga vabheja bhuzi vachichi nechokwachi kuti vakwana nemutambo.
Kubheja mitambo yenhabvu ratove basa remazuva ese revazhinji, kwete muZimbabwe kana muAfrica chete, asi pasi rese. Asi kune vamwe vasiri kushamiswa nezviri kuda World Cup izvi, vachiti mutambo wenhabvu hamuna kunyorwa kunzi anofarira kukunda ndiani. Aimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Hamandawana vanoti nhabvu yekare nemazuva ano zvasiyana zvikuru, nekuti hapasina chikwata chinonzi chinokunda mutambo usati watambwa.
Bhora raitambwa kare nerako mazuva ano zvatisiyanei. Zvaiitika kare hazvichaitika iye zvino. Vanhu vese makochis vavandudza matambiro nemaitiro.
Aimbove murairidzi weCapes United Darlington Dodo anoti zvakaitwa neSaudi Arabia neJapan uyezve zvaitwa neMorocco zvinoratidza kuti nhabvu yashanduka zvekuti nyika dzaitarisirwa pasi pasi dzasimukawo. Asi Argentina yakakwanisa kukwakuka kubva mukurohwa neSaudi Arabia ndokurova Mexico 2-0. Argentina iri kutambawo nhasi nenguva dza9 nePoland pamutambo vanofarira kukunda kuti vaenderere mberi nemakundano aya. Aimbobatira Zimbabwe neHighlanders Tapua Kapini anofunga kuti Argentina ndiyo yezvimwe zvikwata zvinokwanisa kutora mukombe uyu.
Netherlands I think in a chance here to score my finals as well. So Netherlands and England and Argentina, those three ndo pane one ichatora World Cup.
Zvimwe zvikwata zviri kutarisirwa kurwira zvakasimba kutora mukombe uyu Brazil, Spain neFrance iyo yakatora mukombe wacho muna 2018. France, USA, Netherlands, Senegal, Brazil nePortugal dzatobudirira kuenda kuchikamu chechipiri kana kuti round of 16. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelive talk chat tinotaura nevari kunze kwenyika kana kuti diaspora forum na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yekushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vatendi vemuZimbabwe vari kuSouth Africa vari kupisirwa hanzi dzavo nekutyisidzirwa nerufu. Tichakupaiwo zvinenge zvichibuda kumakwikwi eFIFA World Cup ari kuitirwa kuQatar. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisa anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vamwe vagari vemuHarare votyira kupararira kwezvirwere zvakaita sekolera nemanyoka nekuda kwekushaya mvura. Kanzuru inoona nezvebvunzo yeZimbabwe Examination Council kana kuti ZIMSEC yazivisa kuti vana vave kukwanisa kuona padande mutande kana kuti portal zvakabuda mubvunzo dzegrade 7 dza2022. Tunisia yabuda makwikwi eWorld Cup kunyangwe hazvo yakunda France 1-0. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Soku isika